darire haiko takagara nezuro mushure mekunge isuva miririre vevagari chitungwiza residence trust taendesa dare taendesa maminista vanwe minister ve health minister ve local government minister ve finance chitungwiza municipality kudarire high court
chinangwa chenyu change chiri chei
chinangwa chatakawa endesa ndiche kuti taida taikumbiriso mvura potable safe and clean water kuvagari vese vechitungwiza saka daraka gara nezuro rikapa order kuti chitungwiza municipality inofanira kunge ichitipa mvura 24 hours pazuva yakachena ende inove mvura inonwika inoshandisika zvose zvinokwanisa kushandiswa nemugari. Oda yakaitwa mushure mekunge vese va mangarirwi nesuva mangari mushure monge tabvumirana vao tacherechedza tikaona kuti nyaya iyi nyaya yakakosha ende hapana chekupikisana nacho saka chibvumirano ichi ndopachikaita kuti icho kwadi mvura inofanira kuvagari vechitungwiza vanofanira kuona safe clean and potable water.
Saka dare redzimhosva zvarakatonga nenzira yemakanga muchida modini kubva pano makatarisa mberi uko
tinoda isu sechitrust nevagari vese vechitungwiza tinoda kutenda boka reZimbabwe Lawyers for Human Rights rinoveranga richitimirira panyaya iyi kuti tisvike pakukunda kana kuti pakubvumirana kuti ichokwadi tinoda mapato ese anofanira kubatana vakwanisa wanikwa vachitipa mvura. Chikumbiriso chedu chevagari ezvino takukumbiriso minister of finance vaprofesa Mutuli Ncube kuti vakwanise kuwanikwa vachipa Harare mari yekuti itenge machemicals nekuti isu sechitungwiza mvura yedu inobva kuHarare. Saka ndo chikumbiriso chedu kuti koti yabvumirana nesu vagari kuti ichokwadi tinoda mvura saka kuti mvura yedu tiiwane Harare inengewo yawanawo mari yekutenga machemicals kuti ikwanise kuwanikwa ichitipa mvura. Ndo zvaitika tinongotenda uye nekufara nechiitiko chaitika kuti ende tichitarisira kuti kubva iko zvino tichange takuwana mvura zvekare mumatepi medu yekunwa nekushandisa zvose zvatinoda.